Nasi tangati nemusangano we National Joint Negotiating Council mushure mekunge tadaidzwa nehurumende kumusangano uyu. Saka musangano watanga nenguva dza past 11 kukagoi building. Asi tashaiwa chatanyanya kufambira pamusangano uyu wangaone agenda imwe chete kunyanya yanga ichitarisa kuti hurumende yanga ichipi auya ne dzokedzo kana kuti feedback pane zvatakakurukurirana tikapanana musi wa14 October. Saka isu sevashandi basa redu ranga riri kuteerera kuti nhasi hurumende yativigirei tobva taenderera zvedu mberi nemabasa edu. Chanyanya kutikahadzisa ndechekuti hurumende haina chayauya nacho patafura zvachose. Vachibva varovedzera kuti iye zvino izvi vanga vane matambudziko akati kuti uye vanga vakanyanya kutarisa budget yatakuda kupinda mairi zvichireva kuti vanga vachiti kana tichizokwanisa kunge tichitarisa nezvekola vanga vachivimbisa kuti inenge yaya January 2020. Muhoro webhonasi wayakanga yambotivimbisa kuti uchange ichibhadharwa muna mbudzi kuvashandi vehurumende macivil servants havachakwanisa kunge vachidaro nekuda kwekuomerwa kwakaitwa nehurumende. Nokudaro vachabhadhara muripo webhonasi uyu mumwedzi miviri unoita mbudzi nazvita.
Saka imi matambira sei zviitiko izvi?
Tatambira nekukahadzika zvikuru nekuti kazhinji kacho ukadanwa unenge uchivimba kuti panogona kunge pane chiripo chabudawo chinogona kunge chichipuwa vashandi. Asi zvanyanya kutishamisa ndezvekuti tangogamuchira chete mashoko ari kutaridza kuti hurumende iye zvino iri kutambudzika uye hapana paingananga mari sokuti yakatozomanikidzira bhajeti.
Manga makazivisa kuti muchange muchiratidzira mangwana. Muchiri kuenderera mberi here nekuratidzira kumushure memusangano uyu?
Tiri kuti Apex Council seboka rine vanhu vanoaffiliata kwariri hatina kupuwa zvimwe zvinotaridza kuti izvi hazvichaitiki. Mapato ari muApex Council ari kuramba achiti chisungo chavakaita ichocho chokuti mangwana vacharatidzira chichapfuurira mberi ekuronga kwavakaita. Asi pamwe deno hurumende yanga yagona pamwe kukanda kamwe kanhu kuvashandi zvichida mafungiro evashandi aigona kuchinja nekuti kutsutsumwa kwavo iprotest march